We were manhandled by the police. Tika kandirwa pasi.
Nengo dze MDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo pabongozozo ramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo dze MDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa budget. Paramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo dze MDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Kutaura kudai nengo nhatu dze MDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore na amai memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nengo dze MDC muNational Assembly vaProsper Mseami avarohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Panga pasina kuwirirana, panga pane kurwisana, mapurisa anga ari kurova members of parliament. Saka tine members of parliament vakuvara. Tina honorable Tabita Kumalo, leader of the house, vakuvara. Pavazobuda vabva vakola, but vatakurwa neambulance kuendeswa kuma avenues. Tina honorable Linet Karenyi vakuvara makumbo, because vanga vari kutsikwa. Saka vakuvara makumbo havasi kutinyatsa kukwanisa kufamba. Saka vatakurwa vaendeswa kuhospital. Umwe vakuvara wanyanya kuvara gumbo the honorable Tabita, honorable memory Mbondia the PR of the Midlands province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yava munangagwa.
Hembe iyi tinokubaita mamapinda mapurisa asingabvunzi kuna parliament kuda kukoredzeka inda achiti handikuda muparliament akasangana navanhu. Saka ndiri kuti inini zvazvongota kuti hurumende irimo munyika ihurumende yemabhinya, ihurumende yemhondi, ihurumende inotungamirira vanhu vekudzvinyirira asi vanhu vasingaidi.
Vamwewo varohwa mumiriri weHighfield East vaEric Murai navaShakespeare Hamauswa vanomirira Warren Park. Vanomirira Mutasa Central vaTrevor Saruaka vati zvinoshamisa kuti nhengo dzeparamende dzinorohwa nekudzingwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo.
Handiti munhu anokuremekedza munhu, nemuchiona ari munhu anokubatsirai, ari munhu anochiremera pamberi penyu. Sezvatinoita kuna speaker, hatimbonetsani nekuzimukira speaker, bo toziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker. But vamunangagwa tinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo. Sasa hatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira sarudzo.
Vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare. Gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri, zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi. Zvichakadai, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vazotura budget kunhengo dzeZANUPF chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare. Asi vamutsiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya budget ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebhajeti regore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.